Zimbabwe yapemberera zuva revanhukadzi pasi rose vachinyunyuta nerokuti kuondomoka kweupfumi pamwe nekushayikwa kwemari kuri kukanganisa mabasa avo emaoko. Mumwe wevanhukadzi anga achinyunyuta ndiamai Sarudzai Washaya vanotungamirira boka revakadzi rinorima rinonzi Success Through Motivation. Amai Washaya vanoti kunyange hazvo vari kubatana sevanhukadzi kuita mabhizimusi kuti vawane chouviri, vanoti kushayikwa kwemari kuri kuvadzorera shure. Amai Washaya vanoti dai vaine mari kurima mbambaira kwavari kuita kungadai kuchipa pundutso kumadzimai mazhinji.
Ronda ine basa guru zvekuti tine makambani taitarisa munyika munomu. Ndakaona inini chindiburitsira makambani 10 atinogona semadzimai kuti tiite munyika muno. Kuti ndikange ndamira nemachips ndomira nemachips, ndikange ndamira nekubita salads ndomira nekambani yesalads, ndikange ndamirawo nekambani kuti ndiri kugadzisa stock feeds ndomirawo nekugadzisa stock feeds, ndichishandisa mbambaira ndo kana ndamira ndogona kugadzira matoothpaste. Imwe kambani yadzandiri kutaura iyo inogona kugadzisa futi zvakare flour, saka ndogona kuti kambani yekugadzisa flour.
Commissioner Jessica Moyo vanoshanda kuZimbabwe Prison and Correctional Services vari kutungamirawo madzimai evashandi vebaziri kuitawo mabasa emaoko anosanganisira kusona zvikwama nezvimwewo. Amai Moyo vanoti vakatanga boka iri mukuedza kuti madzimai awanewo chauviri.
Takasakisa kuti titange klabhu yemadzimai. Takaona kuti madzimai anga akangogara kazhinji maspouses emaofficers edu vanga vakangogara mudzimba vasina zvavari kuita. Tikafunga kuti tikatanga klabhu iyi vakaitawo maprojekti avo vanowana zvinovabatsira vasingangomiriri chete mari dzinenge dzichibva kuvarume vavo.
Amai Mavis Makuwe vanogadzira matembeka anokwanisa kubika chikafu pamwe nekushanda sefriji. Amai Makuwe vanoti vari kuwana kunyange hazvo mari iri kunetsa munyika ivo mabhegi avo ari kutengwa. Amai Makuwe avo vanoshandira vari kuwaterfalls vanoti vari kubatsira madzimai mazhinji kuti awane chekuita.
Tine mabhegi ari kutenga zvakanyanya chaizvo zvekutokwanisa kutorarama isu vari kugadzira nevamakuyakuikadawo uye zvekare vanhu vari kutengesa mabhegi kuvayo vari kurarama pamwe tinogona kuwana ini $2,000
kunyange hazvo mhemberero idzi dzabudirira madzimai emba rechimurenga kwayambodzingwa panga pachiitwa mhemberero idzi. Vaimbi ava vanga vakapfeka zvipfeko zvine mufananidzo yeZANPF izvo zvaita kuti vabudiswe sezvo mhemberero idzi dzanga dzichinzi hadzinei nezvematongerwo enyika. Vaimbi ava vazodzorerwa mukati mushure mekuratidzira vari panze pehotera. Dingindira regore rino rinoti The woman we want is bangable, business minded, brainy, beautiful, bold, blessed and balanced. Zuva reInternational Women's Day racherechedzwa mumaguta akawanda munyika madzimai achiburitsa pachena zvipingaidzo zvavari kusangana nazvo muupenyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.